This message, The Contest, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, December 31, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii, mangange, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa muvhuro maneru, 31 zvita, 1962, paBranham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA.
His ways are past finding out, aren't they? Wonderful Lord, how sweet it is to trust Him.
Nzira dzake hadzingarondwi, hadzina here kudaro. Ishe vanoshamisa, zvinotapira zvakadini kuvimba naye.
I'm just sure you've had a wonderful time tonight. Just opening the door there a few moments ago and hearing Sister Gertie sing that old song. Keep holding on. Just one more hour.
Ndinongori nechokwadi chekuti mave nenguva inoshamisa manheru ano. Uye ndichingozarura mukova uko nguva shoma yapfuura. Zvino ndichinzwa hanzvadzi geti vachiimba chimbo chiya chakare. Ramba wakabatirira imwe awa zvakare.
Brought back memories of my little church when just before I left the other time to go into the fields of mission work.
Zvadzosa ndangariro dzekereke yangu duku. Pakanga pari apo ndisati ndabva ndichienda pane imwe nguva ndichienda kuminda yebasa rekuvhangera.
I'm looking now at a seek God first here in front across this old beam. I remember Sandy Davison painted that on there about 25 years ago. On the other side, I think it's got where will you spend eternity? Think.
Ndakatarisa zvino apo pane tsvaka Mwari kutanga. Kuno pamberi pakachinjika pabango redenga iri rakare. Ndinorangarira Sammy Davidson akapenda izvozvo ipapo zvingaita makore makumi maviri nemashanu akapfuura. Kune rimwe divi ndinofunga kuti pane ndekupi kwauchange uri munazienda nakuenda funga.
Right here was a woman at the well, Daniel in the lines. Oh my, many things have happened since then.
Zvino, ipo pano chaipo, paiva nemudzimai ari patsime, uye Daniel ari mugomba reshumba. Oh, ini zvangu. Zvinhu zvakawanda zvakaitika kubva panguva iyoyo.
Just about 5 o'clock this afternoon, I got an emergency call to come about 30, 40 miles down the country here of a dying woman. And a very precious friend, Georgie Carter's mother.
Dzave kuda kusvika 5 o'clock masikati ano. Ndawane nhare yanga ichida betsero zvechimbi chimbi yabva zvingaita mamaira makumi matatu, makumi mana, zasi uko munyika muno. Yemudzimai anga ave kufa. Uye, iri shamwari yakakosha kwazvo. Amai vaGeorgie Carter.
And I knew there was plenty of ministry sure to hold till I got back. Edith has been very bad too. And while we were there, the Lord God moved on the scene, and Sister Carter is a long ways from dying. So we're grateful for that.
Uye, ndanga ndichiziva kuti pane vashumiri vakawanda pano, vaifanobata kusvikira ndadzoka. Edith anga ari muchinhano chakaipa kwazvo zvakare. Zvino, patanga tiri ikoko, Ishe Mwari vauya panzvimbo pacho. Zvino, hanzvadzi Carter vave kure nokufa. Saka tinotenda nokuda kwazvo.
And now it's getting time for communion service pretty soon. I think it's about 12 o'clock when they go to. What time have you designated to give it?
Any time beginning now, any time after 11:30.
Uye zvino, yave kusvika nguva yeshumiro yechirayiro, munguva shomanani inotevera. Ndinofunga kuti dzinenge dzave kuda kusvika 12 o'clock pacho pavachadaro. Inguva iya maronga kuti muchipe.
Just any time. How many is to take communion tonight? Let's see your hands. That's wonderful. All right. I want to speak just a word or two. Maybe I'll lay my watch out here for about 10 minutes, 15. We'll start communion.
Chero nguva hayo iyo isu. Vangane vari kuzotora chirayiro manheru ano. ngationei maoko enyu. Ndizvo. Oh, zvakanakisa kwazvo. Zvakanaka. Ndiri kuda kutaura shoko rimwe bedzi kana maviri. Zvichida, ndicharadzika wachi yangu pano apa kwemaminitsi anenge gumi, gumi nemashanu. Tozotanga chirairo.
Now, do you love him?
Amen.
Amen. And I know you've had a great time, haven't you?
Amen.
Zvino, munomuda here? Amen. Uye ndinoziva kuti mava nenguva yakanakisa kwazvo. Hamuna here?
Well, if you're a Brother Thomas kid and sister kid, all the way down from Ohio, I guess they've been up.
Oh, yeah.
Oh, that's fine. I hope it's on tape and I'll get it.
Zvakanaka. Ndokunge pano vasiri hama Thomas Kidd nehanzvadzi Kidd vanobva zasi uko kuOhio. Ndinofunga kuti vambosimuka. Oh, zvakanaka. Ndinotarira kuti zviri patepi zvino. Ndichazviwana.
You know, they don't give up. They're just a few days under 100, but that's what keeps me courageous, is to see people like that. Think, I'm an old man, and before I was born, he was preaching the gospel.
Munoziva, havakande mapfumo pasi, vangori nemazuva mashoma, pasi pezana, asi ndizvo, zvinondichengeta ndakashinga, kunge ndichiona vanhu vakadai. Fungai, ndave mutana, zvinondisati ndabarwa, vakanga vachiparidza evangeri.
And then, here I am an old man, and if they can't get out and make their voice ring out, they just take a tape recorder and go from hospital house to house preaching the gospel. That's mighty fine. Amen. I'm sure happy for them and for all those who's anticipated and this the service is here.
Uye, hezvo neipano ndave mutana. Zvino ivo, kana vakasabuda kunze kunoita kuti inzwi ravo ritaure. Vanongotora tape recorder, zvino voenda vachibva kuchipatara chino, voenda kune chimwe chipatara, imba imwe, nekune imwe imba, vachiparidza evangeri. Zvakanaka zvikuru. Amen. Chokwadi ndiri kufara nokuda kwavo, uye neavo vose, vatarisira mushumiro dzino pano.
Now, remember, we'll announce it now, the Lord willing, just as soon as the church is finished, which they claim will be about the 10th of February. Why, we're, the Lord willing, we want to take at least 8 or 10 days or maybe 2 weeks on those 7 seals of Revelations.
Zvino rangarirai. Tichazvizivisa zvino, Ishe vachida. Apo kereke, painenge ichangopera. Izvo, zvavari kutaura kuti, kuda kumateni akukadzi. Saka tiri Ishe vachida, tinoda kutora mazuva, anotangira pamasere kana gumi, kana zvichida mavhiki maviri, pazvisimbiso zvinomwe zviya, zvemuna zvakazarurwa.
And we'll send out cards to our visiting people from home here, and let them know plenty of time ahead, so if they take an ocean to come, well, we sure be glad to have you here.
Zvino, tichazivisa makadhi kuvaenzi vedu, vanova kwakapoteredza. Vanova kumusha kuno. Zvino tovaita kuti vazive pachine nguva yakawanda mberi. Saka kana vakaratidza chido chokuya, zvakanaka. Tine chokwadi chokuti tichafara kuva nemi kuno.
And maybe the Lord will give us another display of his presence like he did the last time when we got through the 7 church ages.
Uye zvichida, Ishe vachatipa kumwezve kuratidzwa kwehupo hwavo, sezvavakaita panguva yekupedzisira patanga tapedza mazera manomwe ekereke.
You ever want to pray for somebody? Well, remember me all the time because I'm one who really needs it. Now, I'm kind of ashamed myself to take up these 10-15 minutes here to say a little something before we start. But let's bow our heads just a moment.
Kana wakamboda kunamatira mumwe munhu. Saka, ndirangarireo nguva dzose. Nokuti ndini wacho anonyatsouda. Zvino, ndiri kuita sokuzvinyarira kutora maminitsi aya gumi, gumi nemashanu pano, kuti nditaure chimwe chinhu chiduku tisati tatanga. Asi ngatikotamisei misoro yedu kwekanguvana.
Lord Jesus,
yes.
Oh, the battle will be over someday, and there will be no more sick to be prayed for, and there will be no more sinners to repent. But Father, while this day is what it is, let us work while we have light to work in, for the hour cometh when no man can work.
Ishe Jesu, hondo ichange yapera pane rimwe zuva, uye pachange pachisina vanorwara vokunamatira, uye pachange pachisina vatadzi kuti vatendeuke. Asi Baba, apo zuva rino, riri zvariri, regai tishande apo tichine chiedza chokuti tishande machiri. Nokuti nguva iri kuuya, apo pachange pachisina munhu achakwanisa kushanda.
Now for just a few moments, Lord, I'd feel bad if I closed off this year without saying a few more words. Help me, Father, I pray. And I might say something that would plant courage in the heart of thy people.
Zvino, kwechinguva chishoma ishe, ndinganzwa zvakashata kana ndikasadaro. Ndipfige gore rino ndisina kutaura mamwe zvemashoko mashoma. Ndibatsirei Baba. Ndinonamata kuti ndigotaura chimwe chinhu chinozodyara hushingi mumwoyo yevanhu venyu.
That we could leave here tonight after taking the communion and we realize that in the communion there is strength.
Amen.
Israel took the communion first down in Egypt and walked 40 years without their shoes wearing out or their clothes getting threadbare.
Kuti tizogona kubva pano manheru ano mushure mekutora chirairo uye tinocherechedza kuti muchirairo mune simba. Israeri yakatora chirairo kutanga zasi muEjipita. Zvino ndokufamba kwemakore makumi mana shangu dzavo dzisingaperi kana hanzi dzavo dzichisvika pakusakara.
And out of 2 million people, there wasn't a feeble one among them when they come out of the wilderness. Lord, let us remember that tonight as we approach this great hour. In Jesus' name we pray. Amen.
Uye, kubva pavanhu mamiriyoni maviri, pakanga pasina akanga aine hutera pakati pavo, pavakabuda murenje. Ishe, regai tizvirangarire izvozvo manheru ano, patiri kusvika panguva huru iyi, nemuzita raJesu tanamata. Amen.
If I should speak the context that I had wrote down that I was going to start on this afternoon, I would be here at 5 o'clock in the morning. But I want to read just a word from, thank you, from Ephesians, the 6th chapter, 12th verse. And just for a few moments now, for courage.
Kana ndinga taure chidzidzo chandanyora pasi, chandanga ndiri kuzotanga nacho masikati ano. Tinozenge tiri pano na 5 o'clock mangwanani. Asi, ndinoda kuverenga shoko rimwe kubva. Maita henyu, kubva muva Efeso chitsauko 6, ndima 12. Zvino kwechinguva chishoma, zvino kuitira hushingi.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Spiritual wickedness in high places.
Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi nevabati, namasimba, na madzishe erima renyika ino. Nekuipa kwepamweya munzvimbo dziri kumusoro. Kuipa kwepamweya munzvimbo dziri kumusoro.
And I'd like to draw from that a little 10 or 15 minutes context, or text rather. I want to call it the contest.
Ndiri kuda kutora kubva ipapo chirevo chiduku kwema minutes gumi kana gumi nemashanu kana kuti chidzidzo waro. Ndinoda kuchiti mangange.
A contest is a test of strength. And we, where we have test strength.
Mangange, kuyedzwa kwesimba. Uye isu apo patine, kuyedza simba.
We used to have the Indians used to put a fire, and they would put so many men on this end of the rope, and so many on this end, and the tug of war, the contest of strength, would pull the losing party across the fire.
Taimbova, ma India aimboisa moto, zvino vaizoisa varume vane humwe huwandu kumapeto aya etambo. Nevane humwe huwandu kumapeto aya, zvino makwikwi ekudonzana netambo. Mangange esimba, vaizo donzera boka rinenge rakurirwa nemumoto.
And now we know there's many things and we could base this upon for a few minutes of contest, but I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is, that's between the church and Satan.
Uye zvino tinoziva kuti kune zvinhu zvakawanda uye tinogona kushandisa izvi sehwaro kwemaminitsi mashoma zvemangange, asi ndinoda kutaura kwemaminitsi aya nokukasika pamusoro pemangange makurusa aripo ari pakati pekereke naSatani.
The great strength of Satan, and we want to speak of the great strength of God in His church.
Simba rya guru raSatani. Zvino tinoda kutaura pamusoro pesimba guru raMwari mukereke yake.
Now, this great contest has been going on for many years. It started in heaven, and Satan was kicked out into the earth, and then he became an enemy to God's people.
Zvino, mangange makuru aya, anga ari kuitika kwemakore akawanda, akatangira kudenga, zvino Satani akakavirwa kunze panyika, zvino ipapo akabva ava mhandu kuvanhu vaMwari.
And since then he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires or into his fires.
Zvino kubvira ipapo ashandisa simba rake rose neurongwa hwake kuedza kudonzera vanhu vaMwari nemumoto kana kuti kupinda mumoto wake.
And we know that who has the most power? God does.
Amen.
And God, when he gave his people the best thing that he could to combat Satan with was his word.
Uye tinoziva kuti ndiani ane simba zhinji. Mwari anaro. Uye Mwari paakapa vanhu vake chinhu chakanakisisa icho chaaikwanisa kurwisa Satani nacho raiva shoko rake.
Now because the word is God, and who's stronger than God?
Hallelujah.
So the word is God, and the word becomes our strength.
Zvino nokuda kwekuti shoko ndiMwari, zvino ndiani ane simba kudarika Mwari? Saka shoko ndiMwari, zvino shoko ndiro rinova simba redu.
God in the church becomes his strength to pull Satan to his own fires.
Amen.
That he has made. And the tug goes on. Now, Jesus said in Mark 16, in my name they shall cast out devils.
Mwari mukereke anova ava simbarayo rekudonzera Satani mumoto wake omene uyo waakagadzira. Zvino kudonzana kunoenda mberi. Zvino Jesu akati muna Mariko 16, nemuzita rangu vachadzinga madhimoni.
Now I know that's an old saying that people, or there is an old saying that, and it's not so old either. People don't believe in demons in this day.
Zvino ndinoziva kuti chitaurwa chakare chokuti vanhu, kana kuti pane chitaurwa chakare chokuti uye hachisi chakarewo zvakare, vanhu havatende mune madhimoni muzuva rino.
But the thing to do, to my opinion, is know your enemy. And know your enemy and train for the contest that you're going to have when you meet him. Because you're going to meet him.
Asi, chinhu chokuita, pamaonero angu, kunge uchiziva muvengi wako. Zvino ziva muvengi wako. Zvino uchidzidzira kuitira mangange auri kuzova nawo paunosangana naye. Nokuti uri kuzosangana naye.
And know him, know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. For it's one thing sure, you're going to meet him. And so you train for the contest.
Zino, muzive, ziva ake, ziva zviri simba rake, uye zvadaro, uchidzidzira kuitira mangange aya, kana uchinge wazosangana naye, nokuti, chimwe chinhu chechokwadi, uchasangana naye. Saka zvino, chidzidzira kuitira mangange acho.
Now, training for a contest is just like a boxer. His enemy that he's going to meet out there in a contest to fight, a real good fighter usually knows and studies his opponent.
Zvino, kudzidzira uchiitira mangange, zvakafanana nemutambi wetsiva. Mhandu yake, yake yari kuzosangana nayo kunze uko, mumangange, pakurwa. Murwi chaiye akanaka kazhinji anoziva nekudzidza uyo anozomukwikwidza.
Studies his licks, knows where he fights for, whether he leans forward, hangs back, fights right-handed or left-handed.
Anodzidza kamurovero kake, anoziva kwaanorwa ari, kuti anorereka kumberi here, anorereka kumashure, anorova neruoko rwerudyi kana rweruboshwe.
He studies all this, and then if he's a good, smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights. For he'll know all these licks when he gets to that place.
Anodzidza zvose izvozvi. Zvino kana ari murwi anonyatsogona, akangwara, anotsvaga munhu waanodzidzira naye anorwa chaizvo, semarwiro anoita uyo, anozomukwikwidza. Nokuti anozoziva kamurovero kake kose kana achinge asvika panzvimbo pacho.
I think that's a very good thing for Christians to do. That's right. And now if you want to start training, start with John 3:16, the golden rule.
Uye ndinofunga kuti ndicho chinhu chakanaka kwazvo chokuti maKristu aite. Ndizvo chaizvo. Uye zvino kana uchida kutanga kudzidzira, tanga na Johane 3:16. Mutemo mukurusa.
Start right out with that, and that'll get you on the floor, and then train for the knockout punches, because you're going to have to use them. Everybody knows that. You have to train to hit your enemy.
Chitotanga uchienda na iwoyo. Zvino iwoyo uchakusvitsa panzvimbo. Zvino zvadaro chidzidzira kuitira. Kuitira zvibhakera zvinobva zvaparadza mhandu, nokuti uchange uchizozvishandisa. Munhu wese anozviziva izvozvo, unofanira kudzidzira kurova muvengi wako.
And always God uses his word. We must remember that God uses his word to defeat his enemy. If God could think or could have give his people anything better to defeat the enemy with, he would have done it.
Uye nguva dzose, Mwari vanoshandisa shoko ravo. Tinofanira kurangarira kuti Mwari vanoshandisa shoko ravo kukunda muvengi wavo. Dai Mwari vaigona kufunga kana kuti vaigona kunge vakapa vanhu vavo chinhu chiri nani chokukunda nacho muvengi, vangadai vakazviita.
So as I've always said, when God makes a decision, that's the best that there is. He never has to alter his decisions.
Saka, sezvandinogara ndichitaura, kana Mwari vakaita sarudzo, ndiyo yakanakisisa yacho iripo. Havazoshanduri sarudzo dzavo.
So the first decision God gave his people in the Garden of Eden to combat the enemy was his word. They were fortified with his word.
Saka, sarudzo yokutanga iyo Mwari yavakapa vanhu vavo mubindu reEdeni kurwisa muvengi raive shoko ravo. Vaive vakachengetedzwa neshoko ravo.
And now the enemy is going to study the or a strategy with the word.
Zvino muvengi achadzidza izvo urongwa hwedu neshoko.
And now Satan studied that all out so perfectly that when he came to Eve, he had the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the word.
Uye zvino Satani akanyatsa kuzvidzidza zvakanyatsokwana kusvikira Pakauya kune Eva, akanga aine urongwa wakanakisisa waigona kushandisa pari. Zvino waive wokushandisa pfungwa pashoko.
Now you never want to reason with God's word. Just believe it. Don't try to explain it. Don't try to figure it out.
Zvino haudi kushandisa njere pashoko raMwari. Ingori tenda. Usaedza kuritsanangura. Usaedza kufunganya kuti rakadini.
Now you cannot figure out God, so God is the word and it's just made to believe. And that's our strength. Just accept the word. And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. And we just take the word.
Zvino haugone kuziva zviri Mwari nepfungwa. Saka Mwari ishoko. Uye rakangoitirwa kuti ritendwe. Zvino ndiro simba redu. Ingogamuchira shoko. Uye chero munhu wese hake anoziva kuti mbeu iri muivhu rakafanira. Inobereka zverudzi rwayo. Zvino tinongotora shoko.
And now Eve began to stop to reason when she quoted the word to him and God said you should not eat thereof, for the day you eat thereof, that day we die.
Uye zvino Eva akatanga kumira kuti ashandise njere. Apo iye akataura shoko kwaari kuti Mwari vakati hamufanire kudya kubva pauri nokuti musi wamunodya kubva pauri zuva iroro tinofa.
And Satan never disagreed with her. He said, certainly that's right. But he said, you see, you need some new light. Something a little different from what God said. And if you do it, you'll be just a little smarter. Your eyes will be open.
Zvino Satani haana kusambowirirana naye. Akati, zviro kwazvo, ndizvozvo chaizvo. Asi akati, uri kuona, unoda chimwe chiedza chitsva. Chimwe chinhu chakati siyanei zvishoma nezvakataurwa naMwari. Uye kana ukazviita uchange wati ngwarei zvishoma. Meso ako achazaruka.
But she said, well, God said we would die. He said, oh, surely. See, there you come.
Yeah.
Just that much. Surely you won't die, but God said you would. And that settles it.
Asi, mudzimai akati, zvakanaka. Mwari vakati, tinozofa. Akati, oh, zviro kwazvo. Munoona, hezvo kazvoita, zvishoma zvakangodai. Zviro kwazvo, haufi. Asi Mwari vakati, uchadaro, zvino ndizvo zvazviri.
And that broke, that great tug of war, then and pulled the whole human race into death. Because Eve listened to a reasoning against God's word.
Zvino zvakadambura makwikwi makuru aya ekudhonzana netambo ipapo. Zvino ndokudhonzera rudzi rwese rwevanhu murufu. Nokuti Eva akaterera pakushandiswa kwepfungwa pashoko raMwari.
Now, it's a shame that she did it, but it's done past. But now we're still fortified and that link was made up in Christ Jesus. We know that. God gave us our best defense, just simply to trust His word.
Zvino, zvinonyadzisa kuti akazviita. Asi, zvakatopfuura. Asi, iye zvino, tichakachengetedzwa. Zvino, chinobatanidza chacho, chakaitwa muna Kristu Jesu. Tinozviziva izvozvo. Mwari vakatipa dziviriro yedu, yakanakisisa, kungovimba zviri nyore neshoko ravo.
You know, and many say today that there is no such a thing as a devil. They believe that it's just simply a thought. They believe that, and there's people that believe that if the Holy Spirit is a good thought, and if the devil is a bad thought.
Munoziva zvino, vanhu vakawanda nhasi, vanoti hakuna chinhu chakadaro sadiabore. Vanotenda kuti ingori pfungwawo hayo. Vanozvitenda izvozvo. Uye pane vanhu vanotenda kuti mweya mutsvene ipfungwa yakanaka. Uye kuti diabore ipfungwa yakaipa.
But if you notice when the Bible speaks of the Holy Spirit, he said, when he, the Holy Spirit, has come, and he's a personal pronoun. See?
Asi kana mukacherechedza, kana Bhaibheri richitaura pamusoro pemweya mutsvene, akati, kana iye mweya mutsvene achinge auya, uye iye inzwi rinomiririra munhu. Maona?
So he is a person, and the devil is a person, and demons are persons.
Amen.
Yes, they are demons, and they come in many ways, but they think it's an old-fashioned idea.
Saka, iye munhu, uye diabore, munhu, uye madimoni, vanhu, hongu, iyo madimoni, uye anouya nenzira dzakawanda, asi vanofunga kuti ipfungwa yechinyakare.
Man was arguing to me here a few weeks ago. He said, you know what you do? You just set those people's mind to thinking something. When you tell them that thing, it's just a change of thought.
Mumwe murume akanga achiita gakava kwandiri, masvondo mashoma apfuura, akati, unoziva here zvaunoita? Unongoita kuti pfungwa dzevanhu ivavo dzifunge chimwe chinhu, kana uchinge wavaudza vanhu vacho chinhu chacho. Kunongori kushanduka kwepfungwa.
I met that very same thing in India one time, when those holy men, there where we had, I believe, the largest audience I ever spoke to, in one standing audience, there'd been 500,000 people, and I caught it by discernment in the spirit.
Ndakasangana nechinhu chimwe chete ichochi kuIndia. Pane imwe nguva, apo varume vatsvene vaya uko kwatakava, ndinotenda ungano yakakurisa yandati ndambotaura kwairi paungano imwe chete yakamira, yainge iri yevanhu hafu yemiriyoni. Zvino ndakazvibata nekunzvera mumweya.
And they would see the Holy Spirit call people and call them out into the audiences and tell different things. And catching their thought, the Ray Jaws and the holy man, they said, he's reading their mind.
Zvino, vaigona kuona mweya mutsvene uchidana vanhu, uye uchivadana kunze muungano, uye uchitaura zvinhu zvakasiyana siyana, uye nokubata pfungwa yavo. Maraja nevarume vatsvene vakati ari kuverenga pfungwa dzavo.
So a few moments, about 5 or 6, had passed through the prayer line, and a blind man come through. And he was totally blind, and his eyes were as white as my shirt. And I said, now here is a blind man, anyone can see he's blind.
Saka, munguva shoma, vangaita vashanu kana vatanhatu vakanga vapfuura nemumutsara wokunamatirwa. Zvino mumwe murume aiva bofu akauya nepo. Akanga ari bofu zvachose. Zvino maziso ake akanga ari machena seshati yangu. Zvino ndakati, zvino heunoi murume bofu, chero munhu wese hake anogona kuona kuti ibofu.
Now I said, if I could help him, I would do so. But the only way I could do would be by a gift to maybe say something that he has done. And that would give thought that if God know what he has done, he certainly will know what he's going to do.
Uye ndakati, dai ndaikwanisa kumubatsira, ndaidaro. Asi nzira yoga yandikakwanisa kuita izvozvo, kubudikidza nechipo, nokutaura zvichida chimwe chinhu chaakaita, zvino zvaizopa pfungwa yokuti kana Mwari vachiziva zvaakaita, anoziva zvemazviro kwazvo zvaachazoita.
So I said, now looking at him, I said, now he's a worshiper of the sun. He's been blind 20 years. And when the interpreter said it, that was right.
Saka, ndakati, iye zvino, ndakamutarisa. Ndakati, zvino munamati wezuva. Anga ari bofu kwemakore makumi maviri. Zvino muturikiri, paakazvitaura, zvakanga zviri izvo.
I said, he's a married man. His wife is rather small. And he has 2 sons, one about 7, 1, 9. That was exactly right. Call their names, what it was.
Ndakati, murume akaroora. Iye, mudzimai wake akati dupukei. Uye ane vanakomana vaviri. mumwe ane makore anenge manomwe, mumwe mapfumbamwe. Zvakanga zviri izvo chaizvo. Ndokudana mazita avo izvo zvaraiva.
Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in its mental. It's something on the order of a psychic reading of their mind.
Zvino kunze muungano, munzvimbo, kwakanga kuine vanhu, kwakauya saisai riya mukati, ndezvepfungwa, ndezvimwe zvakafanana nemapipi ekuverenga pfungwa dzavo.
Then I thought, Lord, if you'll just help me, I need your help, Lord. These people are trying to class this a telepathy. And it's not, and you know it, Lord. And yet I'd given the scripture that Jesus said he did nothing till the Father showed him.
Ipapo ndakafunga. Ishe, kana mukangondi batsira, ndinoda rubatsiro rwenyu ishe. Vanhu ava vari kuedza kufananidza izvi sekuverenga pfungwa. Uye handizvo, uye munozviziva ishe. Asi ndavapa gwaro rokuti Jesu akati hapana chaanoita kusvikira baba vamuratidza.
And then turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision with just as good eyes as I am. I thought, now is the time.
Zvino ipapo ndokutendeuka ndokutarisa murume uya zvakare. Ndakamuona angori pamusoro ipapo muchiratidzo. Aine meso akangonaka seandinawo. Ndakafunga, iye zvino ndiyo nguva yacho.
I said, this man is a worshipper of the sun. Now, and he's gone blind. I said, now, there's the Mohammedan priest, and there's the priest of the Sikhs, Jains, and the different types of religion, Buddha.
Ndakati, murume uyu munamati wezuva, zvino uye, akazove bofu. Zvino ndakati, zvino avo, havo vaprisita vechimohamadi, uye havo vaprisita vemasik, majain, nedzimwe mhando dzakasiyana dzezvinamato, Buddha.
Now, this man wants to receive his sight. Now, you would say that he worshiped the creation instead of the creator. I believe that too.
Zvino, murume uyu, anoda kugamuchira kuona kwake. Zvino munogona kutaura kuti, ainamata chisikwa panzvimbo yemusiki. Ndinozvitendawo izvozvo zvakare.
But here we sit tonight. I said, and we've been, today I was entertained in the Jains temple where 17 different religions was there to interview me, and every one of them against Christ. Everyone.
Asi hezo, tigere pano maneru ano. Ndakati, uye tangatiri. Nasi ndatandadzwa mutemberi yema jaini. Uko kwanga kuine zvina mato gumi nezvinomwe zvakasiyana zvanga zviripo. Kuti vave nehurukuro neni. Uye, mumwe nomumwe wavo, achipikisana na Kristu. Mumwe nomumwe wavo.
And I said, now, and many of you men was down there. Now, if Christ is so wrong, then this man wants to be right. And surely the God of creation who made the world will be the only one who can give him his sight. That's reasonable.
Zvino, ndakati, zvino, uye vakawanda venyu imi varume manga muri zasi ikoko. Zvino kana Kristu akacheya makwazvo. Zvino murume uyu, anoda kuita zvakanaka. Uye zviro kwazvo. Mwari wazvisikwa, uyo akagadzira nyika, achange ari iye, oga, anokwanisa kumupa kuona kwake. Zvine musoro izvi.
And I said, now, if any of you people, the Mohammedan here is the leading religion, if the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammedan. Or if the Buddha priest will come, give him his sight.
Uye ndakati, zvino, kana chero mumwe wenyu imi vanhu, chimahomadi pano ndicho chitendero chinodarika zvose. Kana muprisita wechimahomadi akauya pano obva amupa kuona kwake. Zvadaro, ndinotevera chimahomadi. kana mprisita wechibhudha akauya kuzomupa kuona kwake.
But let the God who made him, the God, somebody's God somewhere, because there has to be. We can't have a creation without a creator.
Asi, regai Mwari uyo akamugadzira. Mwari, Mwari we mumwe munhu, kumwe kunhu. Nokuti panofanira kuva, hatikwanise kuva nechisikwa, ipo pasina musiki.
And it'll take a creator to create sight in these eyes. He's been blind 20 years from looking at the sun, thinking he'd go to heaven if he did it. A man ignorantly done that.
Uye zvinotora musiki, kusika kuona mumaziso aya. Anga ari bofu kwemakore makumi maviri nokuda kwekutarisa zuva, achifunga kuti anoenda kudenga kana akazviita. Murume wacho akazviita mukusaziva.
I said, what would you Buddha priest do? You just change his way of thinking. You'd say he's wrong. They worship their dead ancestors. Now I said, you'd say he was wrong, but what would you do? You'd change his way of thinking.
Ndakati, ko, chii chamungaita imi vaprisita vaBuddha? Munongoshandura nzira yemafungiro ake. Munozoti, anga achikanganisa. Vanonamata madzitateguru avo akafa. Zvino ndakati, zvino, munogona kufunga kuti, akanga akadaro. Munogona kuti, aikanganisa. Asi chii chamungaita? Munoshandura nzira yemafungiro ake.
Now I said, what would the Mohammedan do? Change his way of thinking. The Sikhs, Jains, and so forth. Change your way of thinking. I said, we have the same thing in the United States.
Zvino ndakati, ko, chii chingaitwa nemuMahomad? Kungoshandura nzira yemafungiro ake? MaSikh, maJaini, nevakadaro, vanoshandura nzira yemafungiro avo. Ndakati, tine chinhu chimwe chete kuUnited States.
The Methodists all want to make all the Baptists become Methodists, and the Pentecostal wants to take all the Methodists and make them Pentecostals. It's a change of thought.
MaMethodist ose, anoda kuita kuti ose maBaptist, ave maMethodist. Uye maPentecost, vanoda kutora maMethodist ose, zvino vaita maPentecost. Kushanduka kwepfungwa.
But that's not what we're talking about. We're talking about God the Creator.
Amen.
And I said, surely the Creator would speak and I wouldn't have said that if that vision hadn't have been there by no means.
Asi, handizvo zvatiri kutaura nezvazvo. Tiri kutaura nezvaMwari musiki. Zvino ndakati, zviro kwazvo musiki. Anototaura. Uye zvino, handainge ndakazvitaura dai chiratidzo chiya chainge chisina kunge chiripo kana zvachose.
Now I said, now if the one that let him be God come give him his sight. Now I said, now I challenge any priest or raja or holy man or any what it might be, come give him his sight and I'll follow your philosophy. You've made a convert.
Zvino ndakati, zvino kana uyo wacho, ngati muti ndimwari. Auye kuzomupa kuona kwake. Uye ndakati, iye zvino, ndinopikisa chero hake muprisita kana raja, kana murume mutsvene, kana chero chipi chaangava. Uya umupe kuona kwake. Zvino, ndinozotevera zvepfungwa dzako, matowana wamatendeutsa.
That is the quietest bunch of people I ever heard. Nobody did it. I said, what you so quiet about?
Zvino ndiro rakavaboka, rakanyararisa ravanhu randati ndambonzwa. Maona, hapana akazviita. Zvino ndakati, chii chamanyararira kudaro?
I said, the reason you are is because you can't do it, and neither can I. But the God of heaven, who raised up his son Jesus Christ, whose servant we are, has just showed me a vision that the man's going to receive his sight.
Ndikati, chikonzero makadaro ndechekuti hamukwanise kuzviita uye kana neni handikwanise. Asi Mwari wokudenga uyo akamutsa mwanakomana wake Jesu Kristu uyo watiri muranda wake achangondiratidza chiratidzo chokuti murume wacho ari kuzogamuchira kuona kwake. Maona,
I said, now if that be not so, then you can order me out of India. But if it is so, every one of you owe your life to Jesus Christ. I would like to ask you, how many in here will give your life to Christ if this blind man receives his sight?
Ndikati, zvino kana zvisina kudaro, ipapo munogona kundidzinga kubva muIndia. Asi, kana zviri izvo, mumwe nomumwe wenyu, mune mungava wokupira upenyu wenyu kuna Jesu Kristu. Ndinoda kukubvunzai, vangani vari muno, vachapa upenyu hwavo kuna Kristu kana murume uyu bofu, akagamuchira kuona kwake.
You see your priest? Nobody comes up here. Why don't they come if they've told you their religion is so big and so great? Why don't somebody come and say something? Nobody come.
Muri kuona vaprisita venyu? Hapana auya kumusoro kuno. Sei vasinga uye? Kana vakakudzai kuti chinamato chavo chikuru kwazvo? Uye, chakakurumbira kwazvo? Ko, zvadini kuti mumwe munhu auye kuzotaura chimwe chinhu? Hapana akauya.
I said, then you people out there, if you see this blind man standing here, and up come a doctor to examine his eyes, he shook his head, he said, he's blind. And so I said, certainly he's blind.
Ndakati, zvino imi vanhu kunze uko, kana mukaona murume uyu bofu, akamira pano, zvino pakarepo kwakauya chiremba, kuzoongorora maziso ake. Akazunguza musoro wake akati, ibofu. Zvino saka ndakati, zviro kwazvo, ibofu.
But I said, if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ and just as far as I can see oceans of black hands?
Asi ndakati, kana. Zvino kana Mwari vakamupa kuona kwake, vangani venyu vachashumira Jesu Kristu. Zvino kusvika kure, kwandaikwanisa kuona nyanza dzemaoko matema.
Turn to the man and said, Lord Jesus, let it be known that thou art God. The man grabbed me around the neck and there sat the mayor of Bombay sitting there, grabbed him around the neck to see as good as anybody could.
Ndokutendeukira kumurume, zvino ndokuti, Ishe Jesu, ngazvizivikanwe kuti imi muri Mwari. Murume wacho akandibata zvakasimba muhuro. Zvino, hepanoi ipapo, paive pagiremea weBombay akagara ipapo. Ndokumubata zvakasimba muhuro, achiona zvakanaka, sezvinongoita munhu wese.
What is it? It's actually a power.
Amen.
God is God.
Amen.
And Satan is Satan.
Amen.
If you don't believe in the devil, when I first got started, I run headlong into him every day.
Chinombori chi. Iro. Chaizo. Isimba. Mwari. Ndi Mwari. Uye Satani. Ndi Satani. Kana usingatendi muna diabore. Pandaka tangisa chaipo. Ndaita mawekwe naye mazuva ose.
Don't tell me there's no devil because I know better.
Amen.
I have to fight with him every day. So I know there is a devil.
Usandi taure kuti hakuna diabore. Nokuti ndinoziva zviri nani. Ndinotofanira kurwa naye mazuva ose. Saka ndinoziva kuti kuna diabore.
And you must be trained when you meet him. Not trained in psychology. Not trained in education. But trained by the Holy Spirit. God's power in his word to make it manifest. Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is.
Uye unofanira kunge wakadzidziswa paunosangana naye. Kwete kudzidziswa mune zvepfungwa. Kwete kudzidziswa mune zvefundo. Asi wakadzidziswa nemweya mutsvene, simba raMwari riri mushoko rake rinoita kuti riratidzwe. Ziva muvengi wako. Oh, chinhu chine utsinye kwazvo.
How I would like to stand here now and lay on to that. Go back to the Bible and show you a man back there who come face to face with how in the contest against the enemy they fortified themselves by the word of God.
Dingada sei kumira pano zvino ndotaura pamusoro pazvo. Ndodzokera nemubhaibheri zvino, ndokuratidzai murume kareko ikoko akasangana chiso nechiso kuti mumangange okurwisa muvengi vakazvidzivirira neshoko raMwari.
Noah had an experience of it.
Hallelujah.
And he knew that God told him it was going to rain. And the contest was on between science and the Word of God. Science says it can't happen. God said it will happen.
Amen.
Amen. Amen.
Noah, akave ni chiitiko chazo. Uye akaziva kuti Mwari vakamudza kuti kwakanga kuri kuzonaya. Zvino, mangange akange aripo pakati pesainzi neshoko raMwari. Sainzi inoti, hazvigone kuitika. Mwari vakati, zvichaitika. Amen.
That same thing exists today. It will happen. It does happen. There is devils, but Jesus cast them out.
Amen.
And he gave his church authority to do so. Cast out devils in my name.
Chinu chimwe chetecho, chiripo nasi. Zvichaitika. Zvinoitika. Pane madimoni. Asi Jesu akaadzinga. Uye akapa kereke yake mvumo yesimba rekuzviita. Dzingai madimoni nemuzita rangu.
He cast seven devils out of a pretty woman one day. And he said, when the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places, returning back then, bringing seven other devils with him.
Akadzinga madimoni manomwe kubva mune mudzimai tsvarakadenga rimwe zuva. Zvino akati, kana mweya wetsvina uchinge wabuda mumunhu, unofamba munzvimbo dzakaoma. Uchinge wadzoka zvino, unouya nemamwe madimoni manomwe.
Now that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in him had gone out.
Amen.
A devil had gone out.
Hallelujah.
Now, when the devil moved out, that God gives God an opportunity to move in.
Amen.
Zino ratidza kuti kana munhu akabviswa madimoni, painge paine chimwe chinhu maari chinenge chabuda. Dimoni rinenge rabuda. Zino, dimoni parakabuda, ndipo Mwari. Zino pa Mwari mukana, wakupinda mukati.
Amen.
So, and when he goes out, let the Holy Spirit come in. Don't
Amen.
Just leave it there. If you do, just repent of your sins and go on. Then you're going to be worse off than ever.
Amen.
Saka, zino kana richinge rabuda, regamu ya mutsvene upinde. Usango zvisiya zvakadaro, kana ukangotendeuka zvivi zvako chete, ungoenda mberi, zvikadaro, unozove wakashata kudarika zvawakambove.
But get that place where Satan once lived and occupied. Get it filled with the Holy Spirit of God. And then you'll have the strength of God's word in you manifested and cast out devils.
Asi? Tora nzvimbo iyo yaimbogarwa naSatani achigaramo. Ita kuti izadzwe nemweya mutsvene waMwari. Uye zvadaro unozova nesimba reshoko raMwari mauri. Richiratidzwa uye uchidzinga madimoni.
Contest is on. Evening lights are shining. God's Holy Spirit is present.
Mangange ari kuitika. Zviedza zvamanheru zviri kupenya.
And now, it's just about 3 minutes until the time that the whistles are going to be blowing, and it will be midnight.
Uye zino, ave kuda, kuda ma minutes matatu kushika panguva iyo, pembe zichange dzoridzwa, uye panenge pave pakati pe usiku.
Then as we leave this building to go to our different places, in our homes, and to meet outside, and to meet the world. Let's not go as we have in former times.
Zino, patino vamuchiva kwa chino, tichienda kunzvimbo dzedu dzakasiyana siyana nekumisha yedu, nekuno sangana kunze, nekuno sangana nenyika, ngati saendai, sezvataiita munguva dzakare.
Let's go in the power of His resurrection.
Amen.
Let's go in the name of Jesus Christ with the banner lifted high.
Amen.
And with faith in his word, the handle, the two-edged sword.
Ngati ende imu simba rekumuka kwake. Ngati ende inemu zita ra Jesu Kristu. Ti inemu reza waka simuzwa mudenga. Uye, nekutenda mushoko rake. Kwekubata munondo. Unocheka na mativi maviri.
With the shield and the full armor of God on to meet the enemy. Because he's getting stronger and more powerful every day. As the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against him.
Neno, uye, nukupfeka hanzu zose zokurwa zamwari, kuno sangana nemu vengi, nukuti alikuramba achiwezera kusimba, nukuwezera, kuve ane masimba mazuva ose. Apo muvengi anouya, semafashama, mwe wamwari unosimu za chiero, uchipesana naye.
If we have come to the end of these things that we... And the mysteries of God has been completed with us. We are looking for more strength, a rapture and strength to be the diverse force that will rapture the church and take it into glory. We must have it.
Kana, tashika pa magumo ezvinhu izvi. Izvo isu, uye zvakavanzika zvaMwari, zvazadzikiswa nesu. Tiri kutsvaka rimwe zvesimba, simba rokubvutwa. Rekusangana, simba rinodarika pakukura richabvuta kereke nokuenda nayo mukubwinya. Tinofanira kuva naro.
Let's meet 63 with a challenge. We are the servants of the living God. I'm like Shadrach, Meshach, and Abednego of old. We'll not bow to the devils of this world. And take back this thing that what we've talked about, but let's press the battle.
Ngati sanganei na 63 nekupikiswa. So kunge tiri varanda vamwari mupenyu. Uye sa Shadreki, Misheki, Abednego, vakari. Hatisi kuzogwadamira madimoni enyika ino. Uye nokutora zvakare chinhu ichi chatanga tichitaura nezvacho. Asi ngati endei mberi nehondo.
I feel tonight, as we're listening for them whistles, something like David did that dreadful hot night when he laid out there under them mulberry bushes and the enemies are routing.
Ndinonzwa maneru ano, apo patiri kuterera pembe, chimwe chinhu chakafana nini zvakaitwa naDavid, usiku huya waityisa, waipisa, painge akarara pasi pezvikwenzi zviya zvemuHabhurosi, uye muvengi akange ave kusimuka.
What an hour it must have been for David. What a time for him laying there. He didn't know how to move. He didn't know what to go by because he knew he was outnumbered.
Yaive nguva yakadini kuna David. Yaive nguva yakadini kwaari. Akarara ipapo. Akanga asingazive kuti ofamba sei. Akanga asingazive kuti obatana nei. Nokuti aiziva kuti aive akadarikwa pahuwandu hwevanhu.
But all at once he heard the sound of a wind going through the top of the bushes. He knew God went on before him. And he went to the battle.
Asi, kamwe kamwe akanzwa ruzha, rwe mepo, ruchienda nepamusoro pezvikwenzi, akaziva kuti, Mwari vakanga vaenda mberi kwake, zvino akaenda kuhondo.
I feel something like that tonight, after last night's message. I'm laying in the darkest hour that I ever faced in my life. I feel like Isaiah at the temple after seeing those angels. I'm a man of unclean lips and dwelling among people with unclean lips.
Ndiri kunzwa zvimwe zvakafanana. Nezvakadaro manheru ano, mushure memaridzo yanezuro manheru. Ndiri munguva yerima, rakasvibisisa yandati ndambotarisana nayo muupenyu hwangu. Ndiri kunzwa saIsaya mutemberi, mushure mekuona ngirozi dziya. Ndiri munhu wemiromo isina kuchena. Uye, ndichigara pakati pevanhu vane miromo ine tsvina.
Listen, I've got to meet it some way. And the only thing I'm waiting to hear that rushing through the mulberry bushes to go to meet the enemy wherever it is. God help us to do it.
Asi, teererai. Ndiri, ndinofanirwa kutosangana nayo neimwe nzira. Uye, pane chinhu choga. Ndakamirira kunzwa kumhanya kuya. nemuzvikwenzi zvemuHabhurosi kuti ndinosangana nemuvengi chero kupi kwaari. Mwari vatibatsire kuzviita.
And now I think it's 1 minute until 12 o'clock and 62 with all of its past, let's let it be past. Let us stand to our feet now,
Hallelujah.
Each and every one of us. The context is on.
Uye
zvino, ndinofunga kuti iminiti imwe chete yasara kuti dzisvike pana 12 o'clock. Zvino 62, nezvayo zvose zvakapfuura. Ngatiiregerei, ive inopfuura. Ngatimirei netsoka dzedu zvino, umwe nomumwe wedu, mangange ari kuitika.
Each one of you, Paul said, forgetting those things that are in the past. All our mistakes of last year, I press towards the mark of the high calling.
Mumwe nomumwe wedu, Paulo akati, tichikanganwa izvo zvinhu zvakapfuura, kukanganisa kwedu kwese kwegore rakapfuura, ndinoshingaira, ndakananga kunharidzano yekudano kwepamusoro.
All my mistakes that I made in all these years, forgive me for them. God forgive me. Church forgive me. And the ministry that I fail, God forgive me for it. Church forgive me my mistakes.
Kukanganisa kwangu kwese, kwandakaita mumakore ose aya, ndiregerereiwo nokuda kwawo. Mwari, ndiregerereiwo. Kereke, ndiregerereiwo. Uye shumiro iyo, yanda, ndakakundika nayo, ndinonzwa. Mwari, ndiregerereiwo nokuda kwayo. Kereke, ndiregerereiwo nokuda kwekukanganisa kwangu.
Now press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. Whatever tomorrow holds, I don't know, but I know who holds 1963.
Uye ndichashingaira, ndakananga kunharidzano yekudanwa kwepamusoro muna Kristu Jesu. Zvingave zviri mune ramangwana, handizive, asi ndinoziva uyo akabata 1963.
Let us raise our hands to God now, and let us pray in our own way as we make our confessions and ask God to help us through this next coming year.
Ngati simudzei maoko edu kuna Mwari zvino, uye ngati namatei nenzira yedu pachedu, patiri kureurura uye tichikumbira Mwari kuti atibatsire mune gore iri rinotevera riri kuuya.
Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts and of the mistakes of last year.
Baba vokudenga, apo takamira pano, apo pfungwa dzakawanda dziri kufa mumwoyo medu, uye dzekukanganisa kwegore rapfuura.
And as we are approaching the death of 62 and the birth of 63, oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and his program.
Uye apo patiri kuswedera kurufu rwa 62 nekubarwa kwa 63, oh Mwari, dai tava pane rimwe danho riri pamusoro pamanera kusvikira tave kuona Jesu pamwe neurongwa hwake.
May everyone here, Lord, in prayer while the old year is dying and the new birth of the new year is coming in. May the old man's sin and unbelief die out in our hearts.
Dai wese ari pano Ishe, mumunamato, apo gore rakare riri kufa, uye kuberekwa kutsva kwegore idzva kuri kuuya, dai chivi chemunhu wakare pamwe nekusatenda zvife mumwoyo yedu.
And the new birth come in with the 1963 like a rushing mighty wind that might fill our beings and make us new creatures in Christ, make us fit servants, forgive our past, bless our future. Guide us, O Lord God, with thy mighty hand, Jehovah.
Uye kuberekwa patsva kuuye na 1963 semhepo iri kuvhuvhuta ine simba kuti igozadza mitumbi yedu nokutiita zvisikwa zvitsva muna Kristu. Tiitei varanda vakakodzera, regererai rakare redu, robafadzai ramangwana redu. Titungamirei, o Ishe Mwari, neruoko rwenyu rune simba, Jehovah.
Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. Be thou with us, Lord. We are your servants and we give ourselves wholly to you for 1963, that the power of your Spirit might have more preeminence in our life and in our being.
Ropafadzai vashumiri ava pano, ropafadzai ungano yose, vaenzi, vose. Chivaiwo nesu ishe, tiri varanda venyu, uye tinozvipa kwamuri zvizere kuitira 1963. Kuitira kuti simba remweya wenyu, rigova neutongi, wakawedzerwa muupenyu wedu, nemumutumbi wedu.
Help us, God. Forgive us and help us, we pray. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors of the faith.
Tibatsireiwo Mwari. Tiregerereiwo uye mutibatsire tanamata. Simudzai varume vane simba. Simudzai mhare huru dzekutenda.
Open this year, Lord, that hidden manna, that rock beneath the rock, that we might see the program of God. Tap off the pyramids of our life, Lord. Put the capstone Christ Jesus upon each and every one of us.
Zarurai gore rino ishe. Iya mana yakavanzika. Ibwe riya riri pasi pe ibwe kuitira kuti tigoona hurongwa hwaMwari. Isai dombo repamusoro repamapiramidi eupenyu hwedu ishe. Isai dombo rakatesva Kristu Jesu pamusoro pemumwe nomumwe wedu.
May his great, magnificent, holy blessings be upon us all. May the fire of the Holy Ghost come upon us. May the power of the resurrection be manifested. God, how we thank you for you. We are yours. We give ourselves fully to you, Lord.
Dai maropafadzo ake makuru, anoshamisa matsvene, ave pamusoro pedu tose. Dai moto wemweya mutsvene wauya patiri. Dai simba rerumuko raratidzwa. Mwari, tinokutendai zvakadini manheru ano. Tiri venyu. Tinozvipa kwamuri zvizere ishe.
I go yonder not knowing where, how, or what I will do. I'm trusting you, Almighty God, that you'll guide me, your unprofitable servant, and I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, Father.
Pandiri kuenda uko, ndisiri kuziva kuti kupi, kana kuti sei, kana izo zvandichaita, ndiri kuvimba nemi. Mwari samasimba, kuti, muchanditunga mirira, muranda wenyu, asina chano batsira nacho, kuitira kuti, ndigo shandiswa, mukure mekezwa nukubwinya kwa samasimba, zviite ibaba.
Receive our prayers, bless our efforts, heal the sick and the afflicted, both spiritual and physically, and make us thy servants. We are the clay, you are the potter.
Gamuchirai minamato yedu, ropafadzai kushingaira kwedu, podzai varwere nevanotambudzwa, zvose pamweya nepanyama, uye tiitei varanda venyu, tiri ivhu, imi muri muumbi.
Mold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of his body. For we ask it in Jesus' name and for his sake and for the gospel's sake. Amen and amen.
Tiumbei, mumwe nomumwe, nenzira yenyu momene, kuitira kuti tikwane pamwe chete na Kristu Jesu, senengo yemutumbi wake, nokuti tinozvikumbira nemuzita raJesu, uye nokuda kwake, pamwe nokuda kweevangeri. Amen na amen.
Thank you, Father God. We thank you for this New Year exhortation that sends us out with the hopes and with the comfort of knowing that through the speaking of these words to these men who knew not, that the message is true and you are asking us to stand by it.
Tinokutendai, Mwari Baba. Tinokutendai, nokuda kwekurudziro iye gore idzva. Inotitumira kunze tine tariro pamwe nekugutsikana kwekuziva kuti kubudikidza nekutaurwa kwemashoko aya kuvarume ava vanga vasingazive kuti maridzo ndeye chokwadi. Uye muri kutikumbira kuti timire nayo.
We will do all that we know how, Lord, to stand by you and your word. Receive us in the name of him who taught us all that we should pray like this.
Tichaita zvose sokuziva kwatinokwanisa Ishe kumira nemi pamwe neshoko renyu. Tigamuchireiwo nemuzita raiye uyo akatidzidzisa tose kuti tinofanira kunamata sezvizvi.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe.
Thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven.
Umambo wenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvazviri kudenga.
Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us.
Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwemazuva ose. Uye, mutiregerereiwo kudarika kwedu, sokuregerera kwatinoita avo vanotitadzira.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Uye musatipinza mumuedzo. Asi tidzikinureiwo kubva kune zvakaipa, nokuti humambo ndehwenyu, nesimba, nekubwinya, nokusingaperi. Amen.
The Lord bless you and keep you. Now those now that must go to their homes, now it's 5 minutes after, it's 5 minutes and 63. Now, may God bless you.
Ishe, vakuropafadzei, nokukuchengetai. Asi avo zvino vanofanira kuenda kumisha yavo. Iye zvino ave maminitsi mashanu tadarika. Ave maminitsi mashanu muna 63. Zvino Mwari vakuropafadzei.
And you that want to stay for communion, you're just welcome to stay. We'd be glad to have you. It's not a closed communion. It's for every believer that's in fellowship with Christ. You're welcome to stay and take the communion with us.
Uye imi vanoda kusara kuitira chirairo. Munogamuchirwa kuti musare, tichafara kuva nemi. Hachisi chirairo chevashoma, ndeche mutendi wose ari mukuwadzana naKristu. Unogamuchirwa kuti ugosara, uchitora chirairo pamwe chete nesu.
And the reason we do this is because this is the first thing, we're starting a journey, and Israel, before they started the journey, they killed the lamb and ate the bitter herbs and started their journey.
Uye chikonzero, chatino zviitira. Ndicho kuti ichi, ndicho chinhu chokutanga. Chiri kutanga rwendo, zvino Israeri vasati vatanga rwendo rwavo, vakauraya gwayana, ndokudya miriwo inovava. Zvino ndokutanga rwendo rwavo.
I thought how appropriate this is tonight. The lamb has been killed, it's been prepared the feast, and it's midnight, that's when they eat it, you know, at midnight.
Amen.
Zvino ndafunga, zvakafanira sei izvi manheru ano. Gwayana rauraiwa, ragadzirirwa mutambo, uye pava pakati peusiku, ndipo pavakaridya, munoziva, pakati peusiku.
So let's, you want to stay with us and get ready for the journey to come that lays ahead, we'll be glad to have you. God bless you.
Saka ngatidaroi, imi munoda henyu kusara nesu, uye mugadzirira rwendo, ruri kuuya, ruri mberi, tichafara kuva nemi, Mwari vakuropafadzei.
And you'd have to go now. They go to your homes. God be with you till I meet you again. Amen. The rest of you may be seated, and then we'll start the communion. The sister will.
Zino imi munofanirwa kuenda iye zino. Munogona kuenda kumisha yenyu. Uye Mwari vave nemi kusvikira ndasangana nemi zvakare. Amen. Imi vamwe mose garai henyu pasi zino. Tichitanga chirairo. Hanzvadzi ichange. Zvakanaka changamiri. Kusvika. Tionane. Kusvika. Tionane. Kusvika. Tionane. Patsoka. DzaJesu. Kusvika. Tionane. Kusvika. tionane kusvika tionane Mwari ave nemi kusvika tionanezve.
Let's sing it again while we're waiting, you know, for those who are going out. Might get quiet, and then this is a very solemn thing. I'm going to read something out of the scripture here just in a moment that's very, very, very good. And now, let's sing again.
Ngati chiimbe izvakare, patiri kumirira, munoziva, avo vari kubuda kunze, kunogona kunyarara. Uye ichi chinhu chakayereswa kwazvo. Ndave kuverenga chimwe chinhu kubva murugwaro pano. Muchinguvana, icho chakanaka kwazvo, kwazvo, kwazvo. Uye zvino, ngati chiimbei zvakare. Kusvika, tionane, kusvika.
Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here. That you've wronged. Go to him now and make it up.
Ngati ngogwina naichi shanu. Nemumwe munhu, kana paine chimwe chakaipa muupenyu hwako, munhu wacho ari pano, wawakakanganisira, enda kwavari iye zvino munogadzirisana. Kusvika, tionane, kusvikira, tionane. Mwari, uyo anoridza piano, angauyawo here kupiano ndapota. Ave nemi kusvika tionanezve. Kusvika isu ndinokumikidza izvi zvose mumaoko enyu, hama Neville. Kusvikira tionane, Mwari ave nemi kusvika tionanezve.
Haleluya.
Mwari vakuropafadzei, hama.
Ane,
hanywa, newe. Ane, hanywa, newe. Nemuchiedza, chezuva, kana mimvuri. Ane, hanywa, newe.
Let's sing it again.
Ngati chiimbei zvakare. Ane, hanywa, newe. Ane, hanywa, newe. Nemuchiedza, chezuva, kana mumvuri. Ane, hanywa, newe.
That beautiful. Let's sing it again while they're quieting it.
Zvakaisvonaka. Ngati chiimbei zvakare, pavari kunyarara.
Just close your eyes.
Chingovhara maziso ako. Newe. Ane. Hanywa. Newe. Nemuchiedza. Chezuva. Kana mumvuri. Ane, hanywa, newe.
Heavenly Father, we are so glad that we found that true. In our darkest hours or through the sunshine, he never leaves nor forsakes.
Baba vokudenga, tinofara kwazvo kuti takazviona izvozvo chiri chokwadi munguva dzedu dzerima gurusa kana nemuchiedza chezuva hasiye kana kuramba.
We're so happy for that, that we have our confidences built up on nothing less than Jesus' blood with righteousness.
Tinofara kwazo, nokuda kwazo, kuti tine ruvimbo rwedu rwakavakirwa bedzi paropa raJesu nekururama.
We trust, Lord, not in the fame of this world. We dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. How we thank thee, Father.
Tinovimba ishe, kwete, mukurumbira wenyika ino. Tinovimba, hatitombodi kuvimba nechimiro chinotapirisa, asi kuzembera zvizere pazita raJesu. Tinokutendai zvakadini, Baba.
Now, we are just about to participate in one of the very few natural articles that you left us. One of them was baptism. The other was communion. Next was feet washing.
Iye zvino, tave kupinda mune chimwe chezviitiko zvepanyama zvishoma zvamakatisiyira. Chimwe chazvo rwaive rubhabhatidzo. Chimwe chacho chaive chirayiro, uye chinotevera chaive kugezana tsoka.
Oh God, we just enter in solemnly, knowing that this lamb is a Passover lamb. The great wilderness journey lay just ahead of the children. The blood must first be put on the lintel of the door before the paschal lamb could be taken.
Oh, Mwari, tinongopinda nokuyeresa, tichiziva kuti gwayana iri, igwayana repaseka. Rwendo rukuru, rwemurenje, rwakange rwuri pamberi pevana. Ropa rinofanira kuiswa kutanga, pachikumbaridzo chemukova. Gwayana repaseka, risati ragona kudyiwa.
God, examine our hearts now. Is the blood there, Lord? If it's not, we pray that you'll apply it just now.
Amen.
Taking away our sins and covering them, and they'll be divorced from us, Lord, the sins of this world.
Mwari, zvirai moyo yedu zvino. Ropa, riripo here ipapo, Ishe? Kana risipo, tinonamata kuti muriise iko zvino. Muchibvisa zvivi zvedu, uye muchizvifukidzira, uye zvichabviswa kubva kwatiri Ishe, zvivi zvenyika ino.
That we might be holy and presentable to our Father now as we come to take the body and the shed blood of our Lamb, God's Son, our Savior.
Kuitira kuti, tigova vatsvene, nokuva tinogamuchirika kuna baba vedu iye zvino patiri kuuya kuzodya mutumbi neropa rakadeurwa regwayana redu mwanakomana waMwari muponesi wedu.
Examine our hearts as we read, Father, and then make us thine own, for we asked it in the name of the Lamb, Jesus Christ. Amen.
Nzverai moyo yedu patiri kuverenga, Baba, uye ipapo tiitei venyu mumene, nokuti tinozvikumbira nemuzita regwayana, Jesu Kristu. Amen.
In the book of Corinthians, the 11th chapter, I wish to read a few verses. Beginning with the 23rd verse, I read this. It's Paul speaking to the Corinthian church.
Mubuku, Rava Korinde, Chitsauko 11, ndinoda kuverenga mavhesi mashoma, kutangira pandima 23. Ndinoverenga izvi. Ndi Paulo, ari kutaura kukereke yevaKorinde.
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread.
Nokuti ini ndakagamuchira kunashe icho chandaka kupaiwo, kuti Ishe Jesu no usiku umwe chete waakapandukirwa wakatora chingwa.
And when he had gave thanks, he brake it and said, take and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me.
Zino akati avonga, akati medura akati, torai uye mudye, uyu ndiyo muviri wangu, unomedurirwa imi. Itai izi, muchindirangarira.
At the same manner also he took the cup, and when he had supped, took the cup, when he had supped, excuse me, let me read it over.
Saizozo, zakari, akatora mukombe, zino, vapedza kuraira. Doktora mukombe, asipa akange araira. Ruregerero, regaindipa verenge zakari.
After the same manner he also took the cup, and when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do in remembrance, as often as you drink this in remembrance of me.
Saizozo zakari, akatora mukombe, zvinova pedza kurayira akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi, muchirangarira, nguva dzose kana imi muchinwa uyu, muchindirangarira.
For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come.
Nokuti nguva dzose kana imi muchidya chingwa ichi nekunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya.
Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord.
Naizvozvo, mumwe nomumwe anodya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu waShe nomutoo usina kufanira uchava nemhosva yomuviri neropa raShe.
So let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup.
Zvino munhu ngaazvidze kuti adye chingwa ichi achidaro nokunwa mukombe uyu.
For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are sick and weakly among you, many sleep.
Nokuti unodya nokunwa nomutoo usina kufanira unozvidyira nokuzvinwira kurohwa zvaasinganzveri muviri waShe. Nemhaka iyi vazhinji varipo pakati penyu vanorwara uye havana simba, vazhinji vavete.
For if we should judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
Nokuti dai taizvidza isu timene, haitaisatongwa. Zvino, kana tichitongwa, tinorangwa naShe, kuti tirege kutongerwa kurohwa pamwe chete nenyika.
Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. If any man hungry, let him eat at home, that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come.
Naizvozvo, hama dzangu, kana muchiunganira pakudya, miriranai. Kana munhu ane nzara, ngaadye kumusha, kuti murege kuunganira kutongwa. Zvimwe zvakasara, ndichazvigadzira, kana ndichisvika.
As I think of this, the most solemn time, it's also written that when this communion was first given out, and feet washing, which we have to omit tonight, because we have no water.
Pandiri kufunga pamusoro pe ino, nguva yakayereswa kwazvo. Zvakanyorwa zvakare kuti, chirairo ichi pachakatanga kupiwa, nekugezana tsoka, uko kwatisiri kuzova nako manheru ano, nokuti hatina mvura.
The waters are all cut off, and we didn't even have the restroom facilities tonight because they just had to splice it together the best they could for us to have this service tonight.
Mvura dzose dzakavharwa, uye tanga tisitomborina zvimbudzi zvokushandisa manheru ano, nokuti vatazongoibatanidza pamwe chete sokukwanisa kwavo kuitira kuti isu tikwanise kuva neshumiro ino manheru ano.
But we will do as they did, said, I believe Luke stated, as they sang a hymn and went out.
Asi, tichaita sezvavakaita. Ndokuti, ndizotenda Ruka akazvitaura kuti vakaimba chimbo zviro ndokubuda kunze.
But do you know what this represents? Do you know at the beginning when this order was first made in Israel, down in Egypt, they were on the road to the promised land?
Asi munoziva here izvi zvazvinomiririra? Munoziva here pakutanga chirongwa ichi pachakatanga kuitwa muIsraeri zasi muIjipita vaive munzira yavo yokuenda kunyika yechipikirwa?
And that's what we feel like tonight, that we're on the road to the promised land. And the journey lays ahead of us.
Uye ndiwo manzwiro atiri kuita manheru ano, kuti tiri munzira kuenda kunyika yechipikirwa. Zvino rwendo rwacho rwuripo pamberi pedu.
And they had a token that when the death angel came by, that there must be blood on the door, or the elder son, or the elder child died in the home.
Uye, vaiva nechiratidzo chokuti kana mutumwa werufu akauya nepo, kuti paifanira kuva neropa pamukova, kana kuti mwanakomana mukuru, kana mwana wacho mukuru aizofa mumusha.
The thought was, and the real meaning was first to apply the blood. Do you notice how Paul placed it here? If any eat unworthily, he eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body.
Pfungwa yacho yaive, uye, zvazvainyatsoreva ndezvekuti, chokutanga, kuisa ropa. Makacherechedza here kuti Pauro akazviisa sei pano? Kana ani hake akadya asina kukodzera, anodya nokuzvinwira kutongwa kwaari, asiri kunzvera mutumbi washe.
Which means the same thing, that death, spiritual death, rest upon the person that would partake of the Lord's Supper unworthily. That would be out drinking and carrying on and living like the world and come to the Lord's table. We shouldn't do that.
Zvinoreva izvo zvimwe chete, kuti rufu rwepamweya, runozorova pamunhu anodya chirayiro chashe asina kukodzera. Uye anenge ari kunze uko achinwa nokungoenderera, uye achirarama senyika. Zvino ouya kutafura yashe, hatifanire kudaro.
Now, let us cleanse our hearts and cleanse our hands from and our minds from evil thinking, that we might come to the Lord's table reverently and holy, as we know that we are connecting ourselves with our sacrifice, Christ Jesus, who is our only salvation.
Zvino, ngatichenesei mwoyo yedu, nokuchenesa maoko edu kubva, nepfungwa dzedu kubva, pakufunga zvakaipa, kuitira kuti tiuye kutafura yashe, mukuremekedza nohutsvene, tichiziva kuti tiri kuzvibatanidza nechipiriso chedu, Kristu Jesu, anova iye ruponeso rwedu rwoga.
Now tonight, the way we do this, is one of the elders stand here, Brother Zabel. And I think, Brother Zabel, tonight, if you'd call from the platform first, so these people can come from the platform and form your first line here, if you will.
Uye zvino manheru ano, maitiro atinoita izvi, kuti mumwe wavakuru amire pano, Hama Zabel. Uye ndinofunga Hama Zabel manheru ano, kana mukadana kubva papuratifomu kutanga, kuitira kuti vanhu ava vagova papuratifomu, uye mugadzira mutsara wenyu wokutanga pano kana muchikwanisa.
Now, Brother Zabel will direct you in a few moments as soon as we make the blessing upon the communion.
Zvino Hama Zabel vachakutungamirai inguva shoma patinongopedza kuisa maropafadzo pachirayiro.
This kosher bread is made by Christians. It's unleavened bread. And if you'll notice it when you place it in your mouth, it's very rugged to be bitter.
Chingwa chekosha ichi chinogadzirwa nemaKristu. Chingwa chisina mbiriso. Kana mukachicherechedza pamunochiisa mukanwa menyu, chakakwasharara kwazvo kuve chinovava.
It's wrinkled and broken, mingled That means the broken, mangled body of our Lord Jesus. Oh, when I even think of it, my heart seems to skip a beat.
Chaka unyana, neku medurwa, chaka venganiswa, zinureva mtumbi waka medurwa, waka kuvazwa waishe wedu Jesu. Oh, kana nepandinongo zvifunga, moyo wangu unoita sokumbopotsa kurova.
When I think that he was mingled and bruised and smitten, the innocent Son of God, do you know why he did that? Because I was guilty.
Kana ndikafunga kuti, akavhenganiswa nokukuvadzwa nokurohwa, mwanakomana waMwari asina mhosva. Munoziva here kuti sei akadaro? Nokuda kwekuti ndakanga ndiine mhosva.
And he became me a sinner, that I by his sacrifice might become likened unto him a son of God. What a sacrifice. Let us bow our heads.
Zvino, akava ini mutadzi, kuti ini nechipiriso chake, ndinozogona kuve ndakafanana naye, mwanakomana waMwari. Chipiriso chakadini, ngatikotamisei misoro yedu.
Most holy God, I hold in this little metal charger tonight, this bread that represents the broken, mingled, bruised, smitten body of our Lord.
Mwari, mutsvene tsvene, pandakabata mundiro ino yesimbi manheru ano, chingwa ichi chinomirira mutumbi wakamedurwa, wakavhenganiswa, wakakuvadzwa, wakarohwa waishe wedu.
For that prophet cried out, he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed.
Paya muprofita akadanidzira kuti, akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, akaiswa maronda nokuda kwekusarurama kwedu, kurohwa kwakatiunzira rugare kwaiva pamusoro pake, uye nemavanga ake takaporeswa.
Oh, how we remember that, Lord. God, tie myself to that sacrifice tonight, and this audience likewise, Lord, to the sacrifice. May we remember our Lord, his death and his scourging and all that he went through for us as we take this bread into our mouths.
Oh, tinozvirangarira sei izvozvo Ishe. Pandiri kuzvisungirira pachipiriso ichochi manheru ano neungano yakateerera saizvozvowo Ishe. Kuchipiriso, dai tikarangarira Ishe wedu, rufu rwake nekurohwa kwake, nezvose izvo zvaakapfuura nemazvo kuitira isu, apo patiri kutora chingwa ichi mumiromo yedu.
God, we are an unworthy people. We are not fit for such a holy thing. So let thy holiness, Lord, thy presence and thy blood cleanse our hearts.
Mwari, tiri vanhu vasina kukodzera. Hatina kukodzera chinhu chitsvene chakadai. Saka tenderai utsvene hwenyu, Ishe. Uvepo hwenyu neropa renyu zvisuke mwoyo yedu.
And as we receive it, may we purpose in our minds to constantly serve him day and night, all the days of our life. Now sanctify this bread for its intended use. We ask in Jesus' name. Amen.
Uye patinochigamuchira, dai tatsunga mupfungwa dzedu kumushumira nguva dzose masikati neusiku, mazuva ose eupenyu hwedu. Zvinochenesai chingwa ichi kuitira basa rachichashandiswa. Takumbira nemuzita raJesu. Amen.
And I hold this in my hands as about 33 years of service I have served my Lord, and I'm ashamed of myself.
Uye ndakabata izvi mumaoko angu semakumi matatu. Angaita makore makumi matatu nematatu ekushumira, andakashumira Ishe wangu. Uye, ndinozvinyarira.
But I think, what would I do if I had two literal drops of his blood holding in my hand tonight? What would I do with it?
Asi ndinofunga. Chicha ndingaita dai ndanga ndine madonwe maviri chaiwo eropa rake. Ndakavabata muruoko rwangu manheru ano. Chi chandaita naro.
But you know, I've had in my hands tonight, in his sight, greater. It's the purchase of his blood, his church.
Hallelujah.
So when I hold this to the juice of these grapes, I think of that.
Asi, munoziva. Ndangandine mumaoko angu manheru ano, pameso pake, chakadarika pakukura, ndicho icho chakatengwa neropa rake, kereke yake. Saka kana, ndakabata izvi, pamwene muto wemazambiringa aya, ndinofunga nezvazvo.
He said, I will drink the more of the fruit of the vine till I drink it with you anew in my Father's kingdom.
Akati, handisi kuzunwa zvakare zvibereko. Zemuzambiringa kusvikira ndanwa patsva nemi muumambo wababa vangu.
Then notice that after the war of sin is over, the first thing we do when we strike the other side is take the communion, the Lord's Supper. Let us bow our heads now while we bless this wine.
Zvinocherechedzai kuti mushure mekunge hondo yechivi yapera. Chine chokutanga, chatichaita tasvika kune rimwe divi, kutora chirairo, chirairo chashe. Zvino ngatikotamisei misoro yedu, zvino patiri kuropafadza waini iyi.
Our Heavenly Father, when I think as I hold this wine here that represents the blood of Jesus.
Baba vedu vokudenga, pandinofunga, pandakabata waini iyi pano, inomiririra.
How that through that flowing blood my sins are gone. They are put in the sea of forgiveness and to be remembered no more.
Kuti kubudikidza neropa riya raiyerera. Zvivi zvangu zvakaenda. Zvinoiswa mugungwa rekanganwiro. Uye hazvizorangarirwa zvachose.
And with this blood, a dying boy one day laid down in a hospital, and you saved me. Oh, God, how I thank thee, Lord.
Zvino, neropa iri. Mumwe mukomana akanga ari kufa, rimwe zuva arere, uko muchipatara. Zvino makandiponesa. Oh, Mwari, ndinokutenda ikwazvo, Ishe.
And then give me the charge by the Holy Spirit to lead the people to Calvary and show them the way home. Thank you, Father.
Zvino ipapo, ndokundipa rairo, nemweya mutsvene, kutungamira vanhu kuKaruvhari, pamwe nekuvaratidza nzira yekuenda kumusha. Maita henyu, Baba.
And now sanctify this wine for its intended use. And may every person that partakes of this sacrament tonight receive spiritual and physical strength for the journey that lays ahead. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Zvinochenesai waini iyi kuitira basa raichashandiswa. Uye dai munhu wese achadya muchiitiko ichi. Manirano, agamuchira, simba repamweya nerepanyama, kuitira rwendo, ruri mberi, nokuti tinozvikumbira, nemuzita raJesu. Amen.
Thank you.
stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these days.
Amen.
Family by family, rank by rank, group by group, one by one.
Kumira pano, ndichiona mhuri dzichiuya. Zvino ndiyo nzira yazvichava rimwe ramazuva ano. Mhuri nemhuri, chinzvimbo nechinzvimbo, boka neboka, mumwe nemumwe.
When we meet him, what a time it will be when all the human life that's been upon the earth that's believed in him and trusted him will meet there that day. Won't it be wonderful?
Patinosangana naye, ichava nguva yakadini, apo vanhu vose vakararama panyika, vakatenda maari nokuvimba naye, vachasangana ipapo nezuva iroro. Zvichange zvisingashamisi here?
We have to omit the feet washing tonight because of the water. We don't have sufficient facilities right now, and they will be fixed pretty soon, we trust. They're getting along good and working fast on the new tabernacle.
Tichatorega kuva nekugeza natsoka maneru ano nokuda kwemvura. Hatina zvokushandisa zvakakwana iko zvino. Zvino zvichagadzirwa nokukasika tinovimba. Vari kuita havo zvakanaka uye nokushanda nokukasika patabhanakeri itsva.
Somehow I think that this is very appropriate to have communion on the first of the year like this, this time of day.
Neimwe nzira, ndinofunga kuti izvi ndizvo zvakafanira kwazvo kuve nechirayiro nemusi wekutanga wegore sezvizvi. Nguva ino yezuva.
Now you that's from out of town, drive real careful tomorrow as you go home. May God be with you. And you here in the homeland close, God be with you and help you.
Zvino, imi munobva kunze kweguta, chairai, makanyatsongwarira mangwana pamunoenda kumusha. Dai Mwari ava nemi. Zvino imi muri pano, vomunzvimbo ino vepedyo. Mwari vave nemi uye vakubatsirei.
And now, the Lord willing, and I have to leave for this next meeting coming up in Arizona. And then, if God be willing, I'll be back with you again for the seven seals and just as I have promised.
Uye zvino, Ishe vachida, zvino ndinofanira kuenda kumusangano unotevera, unenge uri kuArizona. Uye kana Mwari vachida, ndichadzoka kuzova nemi zvakare, kuitira zvisimbiso zvinomwe. Uye, sezvandakangovimbisa.
I certainly desire your prayers. I need you real bad. So don't forget to pray for me.
Ini zviro kwazvo, ndinoda minamato yenyu. Ndinokudai zvakanyanya kwazvo. Saka musakanganwe kundinamatira.
And may everything go well for you. And I certainly appreciate your attendance and how you've listened to what I have said in the gospel. I believe that we're making a change now. And I thank you for your kindness.
Uye dai zvinhu zvose zvakufambira zvakanaka. Uye zviro kwazvo, ndinokoshesa kuva kwenyu pano uye nokuteerera kwamaita kune zvandataura muevhangeri. Ndinotenda kuti tiri kuita shanduko zvino. Uye ndiri, ndinokutendai nokuda kwemutsa wenyu.
Many of you driving miles and miles to come hear a simple person like myself try to bring the word of God. I'm sure it was something more than it. That you come to listen to besides me, because I have nothing I could present.
Uye vazhinji venyu, vari kutyaira mamaira nemamaira kuuya kuzonzwa, munhu wake akafanana neni, achiedza kuunza shoko raMwari. Ndine chokwadi chokuti, changa chiri chimwe chinhu chinodarika ichocho, chamanga muchiuya kuzonzwa chisiri ini. Nokuti ini handina chandinokwanisa kuunza.
I'm uneducated. No personality, no nothing about me. And when I see people drive for hundreds and hundreds of miles and stand and wait near 2 o'clock in the morning, it wasn't for nothing that I had. It's Christ.
Handina kudzidza. Handina chimiro. Hapana chiripo pandiri. Zvino pandinoona vanhu vachityaira kwemazana nemazana emamaira. Uye vonge vakamira nokumirira pano 2 o'clock mangwanani. Zvanga zvisinei nechimwe chinhu chandanga ndinacho. Ndi Kristu.
I'm so glad you love him. And I love him too. Together we love him. And because we love him, we'll never have to part.
Hallelujah.
We may separate for a little bit here on as time goes on, but we'll be together again. It's been my ambition is to try to lead people to that place.
Ndinofara kwazvo kuti munomuda. Uye ndinomudawo zvakare. Uye pamwe chete tinomuda. Zvino nokuda kwekuti tinomuda. Hatisi kuzofa takaparadzana. Tinogona kuparadzana. Kwekanguva pano. Apo nguva padzinenge dzichifamba. Asi tichava pamwe chete zvakare. Changa chiri chido changu. Kungoedza. Kutungamira vanhu. Kunzvimbo iyoyo.
And now, beginning the new year, I want to say not happy new year to you. I want to say this to you. God bless you. And if he does that, that's all you'll have need of for the coming year. And I trust that he will.
Uye zvino, kutanga gore idzva. Ndinoda kuti, kwete mufaro wegore idzva kwamuri. Ndinoda kutaura izvi kwamuri. Mwari vakuropa fadzei. Zvino kana vakazviita izvozvo, ndizvo zvoga zvamuchada mugore riri kuuya. Uye, ndinovimba kuti vachadaro.
And I'm by his grace, we'll try this next year. He shall spare me, spare you. By his grace, I hope I am a better pastor next year than I have been this year. Hope I be a better servant to Christ.
Uye ndiri, nenyasha dzake, tiri kuzoedza gore rino rinouya, akandichengeta, akakuchengetai nenyasha dzake, ndine tariro. Ndichava mufudzi ari nani gore rinouya kudarika zvandanga ndiri mugore rino. Ndinotarira kuva muranda ari nani kuna Kristu.
I'll try hard. I'll try to live closer, more truer. To bring the message just as he gives me, I shall bring it to you. The best that I can withhold nothing that he would want me to give you. I'll do all that I know how.
Ndichaedza zvakasimba kuedza kurarama zviri pedyo nepedyo. Kuvewe chokwadi, shaka wedzerwa, kuunza maridzo. So kungondipa kwa ano ndiita. Ndichai unza kwa muri. So kukwanisa kwese kwa ndino gona. Pasina chandino chengeta. Pane zvaanenge achida kuti ndi kupei. Ndichaita zvose zvandino ziva maitirwo azvo.
I know you feel the same way. You feel like we all want to work together now. Or the evening lights are certainly getting dim, and the sun's far setting, the earth's cooling off. We know that.
Uye ndinoziva kuti, munonzwa nenzira imwe chete. Munonzwa kudaro kuti tose, tinoda kushanda pamwe chete zvino. Nokuti zviedza zvemadekwana. Zvemazviro kwazvo zvave kupera. Uye zuva ratove kunyura. Nyika iri kuenda ichitonhora. Tinozviziva izvozvo.
Spiritually speaking, the church is cooling off, and the revival is over. We don't know what comes next, but we will trust God for that, whatever it is.
Tichitaura pamweya, kereke iri kuenda ichitonhora, uye rumutsiriro, rwatopera. Hatizive, chiri kutevera. Asi tichavimba naMwari, pane izvozvo, chero zvazvingava.
Now, as we sometimes, I want you to remember that the tabernacle here has one of the grandest pastors there is in the world. Brother Armin Neville. A godly man, a good man.
Uye zvino, sezvo isu, pane dzimwe nguva. Ndinoda kuti murangarire kuti tabanakeri ino, ine mumwe wevafudzi, vakanakisisa varipo pasi rose. Hama, Armin Neville. Murume ane humwari. Murume akanaka.
And when in my absence, Brother Neville's in full charge, just as like I would be here. Trustees, deacons, and so forth remain in their offices just as they do.
Uye kana ndisipo, hama Neville, ndivo vanobata zvizere. Zvakangoita sokunge ndiri pano. Matrustee, madikoni nevamwe vakadaro, vacharamba vari muzvigaro zvavo, sezvavagara vachingoita.
This is our headquarters. This is where we're stationed right here. Billy Paul will not be with me out there, only just for the meeting. You'll be coming back here. The business and all is operated right on here just the same.
Zvino, uno ndiwo muzinda wedu. Ndipo pacho apo, patino gara, pano chaipo. Billy Paul achange asineni kunze uko. Kungoitira bedzi musangano. Achange achidzoka kuno. Basa nezvose zvichange zvichiitirwa ipo pano zvimwe chetezvo.
Just going out there, that doesn't mean that I'm leaving you. I'm just going, you understand, it's just a vision. I don't know what it means.
Kungoenda kunze uko. Hazvireve kuti ndiri kukusiyai. Ndiri kungoenda. Munonzwisisa? Chingori chiratidzo. Handizive zvazvinoreva.
I trust and do believe that it'll be for the betterment of the whole church. Now I know it will be better for all of us if we follow the leadings of the Lord. That's all we know how to do.
Ndinovimba nokutenda kuti zvichange zviri zvokuti kereke yose ive zviri nani. Uye ndinoziva kuti zvichatiitira zviri nani isu tose kana tikatevera kutungamira kwashe. Ndizvo zvoga zvatinoziva zvokuita.
It's not easy for me. I remember once before I had to walk away from the church here. Some of the old timers remember that. How I just couldn't do it. I love people.
Hazvisi nyore kwandiri. Ndinorangarira imwe nguva kare. Ndakafamba ndichibva pakereke pano. Vamwe vatana vakare vanozvirangarira kuti ndakanga ndisiri kukwanisa kuzviita. Ndinoda vanhu.
When I was a little boy, I wasn't loved. Nobody cared for me when I was a kid. And when I found out somebody loved me, I don't want to die for them. And I, because somebody loves you. Somebody cares.
Pandakanga ndiri mukomana mudiki. Ndakanga ndisingadiwe. Hapana munhu akanga aine hanya neni. Pandakanga ndiri mwana mudiki. Uye ini, pandaiona kuti mumwe munhu anondida. Ndaifunga, ndoda kuvafira. Uye zvino, nokuda kwekuti mumwe munhu anokuda, mumwe munhu ane hanya.
I was climbing one time on a post, and my hook slipped out on an old cedar post, and the knot was up high, and I hit it with my spur and turned around, fell about 15 feet and caught on my arm.
Ndakanga ndichikwira bango, pane imwe nguva. Zvino, chinokochekera changu, chakatsvedza pabango rakare remusidhari. Uye chipfundo chacho chakanga chiri kumusoro mudenga. Zvino, ndakachirova nechibayiso changu. Zvino, ndokutendeuka. Ndokuwa angaita mafiti gumi nemashanu. Ndokubatirira paruoko rwangu.
A lady screamed. And she kind of patted herself like that. I always liked that lady. She cared. She's somebody who cared. And I always thought anybody who cared for me, I love them.
Mumwe mudzimai akaridza mhere uye achiita sokuzvibhabhadzira zvakadai. Ndakagara ndichifarira mudzimai iyeyi. Akave nehanya. Aive mumwe munhu ane hanya. Zvino ndaigara ndichifunga chero munhu aiva nehanya neni ndaivada.
And here some time ago, I was downtown and I was thinking of days it used to be. And what God has done for me, and I certainly appreciate.
Zvino kuno, pane imwe nguva yakapfuura, ndakanga ndiri muguta. Ndakanga ndiri kufunga pamusoro pemazuva akambovepo. Uye, nezvandakaitirwa naMwari. Zvino ndinozvikoshesa kwazvo.
I thank you for your love and fellowship. I would never try to lead you wrong. It'll always be the right way, the best of my knowledge. You take me record. I have never said anything about myself. It's always been Jesus Christ.
Amen.
Uye ndino kutendai, nikuda kwerudo rwenyu, pamwe nokuyanana. Uye, anika mboedza kukutunga mirai, zvisizvo. Richagare riri gwara chairo, pakuzivisisa kwangu. Uye imi, munondipupurira. Hapana chandakambotaura pamusoro pangu, pachangu. Nguva dzose, ainge ari Jesu Kristu. Maona.
Try to stay just close in his word as I know how to stay to lead you and guide you to this place.
Ndakaedza kugara pedyo zvachose mushoko rake sokuziva kwandaiita kuti ndigare. Kukutungamirai nekukuratidzai gwara rokuenda kunzvimbo iyi.
I commit you now in the hands of Brother Neville, first in the hands of God, and then in the hand care of Brother Neville, to pastor the church and to watch over the heritage until I can have this meeting and get back to you again.
Ndinokukumikidzai zvino mumaoko aHama Neville. Kutanga, mumaoko aMwari. Zvadaro, mukuchengetedza kwaHama Neville. Kufudza kereke, nekutarira panhaka, kusvikira, ndakwanisa kuva nomusangano uyu. Ndichizodzoka kwamuri zvakare.
Trusting by that time I can bring you a great revelation from God that will thrill of our heart and glorify the church of God.
Ndichivimba kuti panguva iyoyo ndinozokwanisa kukuunzira ichizaruro chikuru kubva kuna Mwari chichazofadza moyo wose nokubwinyisa kereke yaMwari.
We usually take communion. I don't want to say no more. You know how I feel. I think the song that we should sing right now, My Faith Looks Up to Thee, Thou Lamb of Calvary. While we stand and sing it, let's shake hands with each other and say, God bless you.
Tinogara tichitora chirairo. Handichada kutaura zvimwezve. Munoziva manzwiro andiri kuita. Uye, ndinofunga kuti chimbo chatinofanira kuimba iye zvino. Kutenda kwangu, kunotarisa kumusoro kwauri. Iwe Gwayana reKarivhari. Zvino apo tiri kusimuka tichirwuimba. Ngatigwinane ichishanu mumwe nomumwe uye toti Mwari vakuropafadze.
Kutenda
kwangu kunotarisa kumusoro kwauri. Ropafadzwai hama yangu. Mwari vakuropa fadzei, hanzvadzi. Mwari vakuropa fadzei, hanzvadzi. Mupo. Mwari vakuropa fadzei, hama. Ari. Zvino.
Now let's raise our hands to him.
Zvino ngatisimudzei maoko edu kwaari. Kutenda kwangu kunotarisa kumusoro kwauri. Iwe Gwayana reKarivhari. Mponesi wekudenga. Zvino ndinzwei ndichinamata. Bvisai kupomerwa kwangu kwese. Ndiitei kuti kubvira nhasi ndive wenyu zvachose.
Until we meet again, everybody now here.
Kusika tionane. Ngati imbei kusika tionane zvakare. Munhu wese zvino ngachiimba. Kusika tionane. Kusika tionane. Kusika tionane. Patsoka dzaJesu. Kushika, tionane. ave nemi kusvika tionane zvakare. Kusvika tionane. Kusvika tionane. Kusvika tionane patsoka dzaJesu. Kusvika tionane. Kusvika tionane. Kusvika tionane. Mwari ave nemi kusvika tionane zvakare. Ngatikotamise misoro yedu zvino. Hama Nevo, madini, hamungatiparadzanisa here nemunamato? Mwari vakuropafadzei.